Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 20, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi yokurudzira kuti vashandi vemuzvipatara vose nevarwere vapoti vachivhenekwa kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Iko zvino kuzvipatara ndibati varwere vakaomerwa zvikuru nekuti tanyanya kunyanyisa kukomesa zvinhu iko zvino ndise kuti hakuna manesi. Saka vamwe varwere vakatongogara iko zvino isoo vasina rubatsiro rwavari kukwanisa kuwana.
Nhasi vashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti navana chiremba vasvika mazuva 33 vakanda mapadza pasi vachiti mari yavari kutambiriswa haichakwani. Mutori wenhau Hopewell Chingono uye mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanosungwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vakakwirazve zvakanyanya kusvika pachiuru chimwe chete nemazana 611 kana kuti 1611 mushure mekunge vamwe vanhu 133 kana kuti 133 vabatwa vaine chirwere ichi nezuro. Pavanhu ava 116 kana kuti 116 vakatapurirwa chirwere ichi munyika, vamwe 19 vakabva nacho kusouth Africa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vakavedzera ne33 kusvika pamazana 482 kana kuti 472. Vafa vachiri 25 kana kuti 25. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vanodarika zviuru 100 kana kuti 100,000 munyika yose. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru 921 kana kuti 721,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vanhu vafa vanosvika zviuru 10,000 zvine 100,000 kana kuti 15,170. Vapora vanodarika zviuru 300 zvine 80,000 kana kuti 380,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni 10,000 ane zviuru 500 kana kuti 14.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi, ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru 400,000 kana kuti 140,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vachidarikawo zviuru 656 kana kuti 606,000. Vapora vadarika mamiriyoni masere kana kuti 8 million. Nasi vashandi vemuzvipatara kusanganisira vana mukoti navana chiremba vasvitsa mazuva 33 vakanda mapadza pasi vachiti mari yavari kutambiriswa haichakwani kuti vaende kumabasa pasina kana tarisiro yekuti dambudziko iri richagadziriswa sei. Zvino muzvipatara zvehurumende zvinonzi zvabva zvaita manyama amire nerongo zvipa kuti vamwe varwere vadzoserwe kudzimba vasina kurapwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wesangano ravana chiremba vakuru Dr. Aaron Musara vaudza Studio 7 kuti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara.
Iko zvino kuzvipatara ndibatwarwere vakaomerwa zvikuru nekuti chanyanya kunyanyisa kukomesa zvinhu iko zvino ndise kuti hakuna manesi. Saka vamwe varwere vakatongogara iko zvino isoo vasina rubatsiro rwavari kukwanisa kuwana. Nhasi unouyu kune mawodhi ekuti vanhu varara vangori nemanesi aid chete, kusina manesi anga atoriko. Kuchiedza hapana futi manesa anopa mishonga. Saka mamatron anova mamanager pabasa ndivo vekuti masikati kudai izvi vanomboedzawo vachipawo mishonga, asi kana kwadoka vaneta vanobva voenda kudzimba dzavo. Varwere vosara zvakare vasina futi manesa.
Dr. Musara vanoti kunyange hazvo vakazivisa hurumende nezvedanho ravo rekuda kukanda mapadza pasi kuburikidza nemagwaro avakanyorera mapasi akasiyana siyana, hapana mhinduro yavati vawana.
Hurumende yakagamuchira tsamba dzatakainyorera mumadepartment ayo akasiyana siyana. Yakagamuchirwa kunonzi kuhealth services board, ikagamuchirwa nasecretary weminister of health, ikagamuchirwa kuoffice zvakare kwaminister of health. Hatina mhinduro yatatawana hedu pari zvino, takangomirira.
Vana mukoti muzvipatara zvehurumende havasi kuenda kumabasa, uye vari kuda kuti hurumende ivape muhoro yavo nemari yekuamerica yavaitambira muna Gumiguru 2018 pamwe nekuvapa zvekushandisa kuzvidzivirira kubva kuzvirwere kana vari pamabasa. Mutungamiriri wesangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA vaEnoch Dongo vanoti hurukuro nehurumende kutungana kwembudzi.
Kuro dzakatanga nehurumende, asi chiri kutirwadza nechisiri kutifadza ndechekuti tiri kungotaura, hapana ofa. Hurumende haina chairi kuya nacho patafura panhaurirano dzatiri kuita.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA Dr. Tapiwa Mungofa vatiwo kusagadziriswa kwenyaya dzevashandi vezveutano nehurumende kwave kusiya varwere vasina anovarapa. Vamungofa vatiwo panguva inoiyo vana mukoti vakaramwa mabasa, dzimwe nhengo dzavo dzakawanda dzavakumba senzira yekudzivirira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19 inonzi pachirungu self quarantine.
Izvozvi kuzvipatara zvino hazvina kukumira mushero. Machiremba akawanda ava musofa isolation nenyaya yekuti makesis ecovid pavashandi vemuzvipatara awandisa. Saka vanhu vakawanda takangogara kudzimba, asi patikapedzira kuenda kuzvipatara uku kwanga kusina kumira zvakanaka, hakuna manesi. Saka vanhu havasi kubatsirika. Machiremba ari kumboedzawo havo kubatsiridza but zviri kuramba zvichiita wese.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yekugadzirisa zvichemo zvevashandi vezveutano sezvo vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano muzvinafundo Amon Murwira vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. Asi vhiki rapera vamurwira vakazivisa kuti vanga vatanga hurukuro namukoti. Mutevedzeri wavo vaJohn Mangwiro vaudzawo Studio 7 kuti vanga vakabatikana nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura. Sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vatiwo vange vari mumusangano nechekuita nedenda reCOVID-19 nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nesu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mapurisa emuHarare nhasi asunga mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume, avari kutungamira urongwa hwekuratidzira munyika yose hwavanoda kuti huitwe musi wa31 Chikunguru. Mapurisa asungawo zvakare mutori wenhau Hopewell Chingono. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vaviri ava vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act uye chikamu chezana nemakumi masere nemanomwe kana kuti Section 187 chebumbiro remitemo, vachinzi vange vachikurudzira vanhu kuti varatidzire vachiita mhirizhonga. VaNyati vati vaviri ava vange vari kuHarare Central uye vachamiswa pamberi pedare munguva pfupi iri kutevera. Mapurisa mapurisa anonzi anga akapakatira pfuti asunga vangarivhume kumba kwavo mumusha weWaterfalls muno muHarare nhasi mangwanani pamberi pekuratidzira kwavakashevedzera kuti kuitwe munyika yose musi wa31 mwedzi uno pasi peboka ravari kudaidza kuti July 31st Movement rimwe gweta ravachingono rati mapurisa anga ari masere anga akapakatira pfuti apindawo zvine chisimba mumbama vachingono akaputsa magirazi ndokuvasunga vachingono vanogara vachinyora padande mutande reTwitter neFacebook vashoropodza nyaya dzeuori munyika pamwe nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa zvino nehurumende vangari vhume vari kukurudzira kuti veruzhinji vapinde mumigwagwa vachiratidzira nenyaya yekusamira zvakanaka kwaita hupfumi hwenyika pamwe neuori hwavanoti hwatekeshera muhurumende yava Emerson Mnangagwa pataenda pamhepo rimwe remagweta yavasungwa vaviri ava vagift mtisi vati vangari vhume ndivo vega pauviri hwavo vanga vapomerwa mhosva zviri pamutemo kana kuti kusainiswa mawarned and cautioned statements pamhosva yataurwa navanyati iyi nhengo yekomiti yepamusoro yetransform Zimbabwe varodhi takaruza avo vanove mumwe wavari kutungamira urongwa hwekuratidzira uhu vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekusungwa kwaitwa vangari vhume vachiti kusungwa kwavo hakusi kuzotadzisa kuratidzira kwemusi wa31 chikunguru
chekuv ngari vhume hahana mutemo waanonzi wachikora kana urongwa hwaari kuita hunotyora mutemo ikodzero yemwana weZimbabwe wose kuratidzira
izvi zvatsinirwa nemutungamiri wehashtag tajamuka vapromisi mukwananzi avo vati vari kuenderera mberi negadziriro yekuratidzira kunyange hazvo vangari vhume vasungwa
isisu tiri kuenderera mberi nechirongwa chemusi wa31 tiri kukurudzira vanhu vedu vemuZimbabwe kuti vasatyisidzirwe zviri kuitwa izvi ndezvekuda kutyisidzira vanhu kuti vanhu vatye kuratidzira murunyararo
zvichitevera kusungwa kwavachingono muzenda weAmerica muHarare waburitsawo mashoko padande mutande reTwitter kuti wanga uchishushikana zvikuru nekusungwa kwavo munyori mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti havana chekutaura nezvenyaya iyi vachititaure navanyati kusungwa kwevaviri ava kwashorwawo nemutungamiriri weAmnesty International kumabvazuva nekuchamhembe kweAfrica vaDeprose Muchena avo vati hurumende iri kuedza kunyararidza vatori venhau nekutyora kodzero dzevanhu vanoda kuratidzira murunyararo asi bepanhau reZimbabwe Morning Post raburitsa mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaMike Madiro vachitaura pamusangano weZANUPF Provincial Coordinating Committee wakaitirwa kwaMutare nemugovera vachiti hurumende ichaisa masoja mumigwagwa kuti atadzise vanhu kuratidzira vaMadiro vanoti vari kuronga kuratidzira ava vari kuda kupidigura hurumende saka nokudaro vachaisa masoja mumigwagwa pakamboratidzirwa munguva yapfuura masoja anonzi akapfuura vamwe varatidziri vakafa vamwe vakakuvara zvakaipisisa uye vamwe vakasungwa zvakaitwa nemasoja izvi zvakatsoropodzwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose kusanganisira United Nations ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vashandi vehurumende pamwe nevamwe vave pamuchikandigere wakawana mari dzekubatsirika munguva ino yeCOVID-19 kana kuti COVID-19 allowances dzinoita madhora makumi manomwe nemashanu pamwe nemadhora makumi matatu emari yekuAmerica vanonzi vave kuita dambudziko rekutadza kutora mari idzi kumabhanga avo sezvo pasina kujekeswa kuti vaizodzitora sei. Vashandi ava vanonzi vari kuudzwa nemabhanga avo kuti vamirire kusvika aziviswa kuti vanopiwa sei mari idzi uye vanenge vachida mari idzi nekukasika vanonzi vari kunzi vanopiwa dziri mumadhora emunyika nemutengo wedhora rekuAmerica wezuva iroro. Gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza bepa nhau reSunday Mail nezuro kuti mari idzi dzakatanga kuiswa mumabhanga evashandi uye vakatendawo kuti hapana urongwa hwati hwavepo hwekuti dzingashandiswa sei muzvitoro. Hurumende yakambenge yakazivisa kuti vashandi ava vachazopiwa makadhi ekumabhanga ekuti vakwanise kushandisa mari idzi, asi kusvika pari zvino hapana zvanzi zvati zvaitwa. Vashandi vari kuti vanoda kupiwa mari idzi dziri madhora ekuAmerica kuitira kuti vakwanise kunge vachitenga zvine udzamu. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaGibson Mushangu vanoti semasangano anomirira vashandi havana zvakawanda zvavanogona kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo hurumende yakapa vashandi vayo mari idzi sechipo pasina kutaurirana. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ya, ichokwadi kuti vashandi vehurumende vatanga kuwana mari iyoyo yeCovid allowance. Asi isu semasangano anomirira vashandi hatina zvakawanda zvetinogona kukurukura nezvemari iyoyo, nekuti takambozvireva kumashure uko kuti mari iyi yakauya ichinzi chipo kwatiri. Saka unoziva kuti ukurukure nenyaya yechipo kuti mazondipa chipo chakawanda kana chishoma, icho chiri chipo zvinhu zvinonetsa. Takagara tareva kuti hatina simba rakawanda rekukurukura nezvayo, uye isu kwatiri tiri kungonzwawo semakuhwa. Vane vamwe mabhanga vanoti mari iya yapinda, vamwe vamwe mabhanga vanoti haisati yapinda. Asi chetinoziva nechokuti vashandi hurumende vatanga kudziwana mari idzodzo.
Tiri kunzwa kuti mamwe mabhanga ari kuudza vashandi kuti havakwanisi kuwana mari idzi dziri madhora ekuAmerica kana kuisirwa mumakadhi avo ekumabhanga. Imi muri kunzwawo sei panyaya iyoyo?
Mamwe mabhangawo tinongonzwa sokuti vari kuti hamukwanisi kuiwana iri yekunze kwenyika yekuAmerica. Asiwo zvimwe zvitoro zvinoita sezvinonzi zviri kutambira, saka kwatiri ingori nyaya yemakuhwa. Unoziva kana mutambo usiri wako muridzi wavo wakauronga, kuti ugozoziva kuti vaungana pamutambo vangane vauya vese vandakakoka here zvinonetsa. Saka chinhu chetiri kungoonera kumberi kwedu, hatisi kunyanya kunge tichinzwisisa zvizere pamusoro pacho kuti vanhu vari kunyatsa kuchitambira sei, vari kuiona here mari yekunze here, mabhanga ari kuvapa here, zvitoro zviri kutambira here. Ndofunga tichatozokwanisa kuzvinzwisisa mushure mekunge vanhu vese vatambira uye kunge taziviswawo nevamwe vanenge vari mukati mazvo.
Mune urongwawo here hwekunzwisisa kubva kune vemabhanga ivavo kuti vachabhadhara sei mari idzi kana kubva kuhurumende?
Tichatozonzwa sezvatamboreva kuti kana vatinomiririra vachinge vatambira vose vapedza vemabhanga akasiyana-siyana, nokuti mari idzi dzakatanga kupinda uri musi wechishanu, tichibva tatopinda mugovera nesvonoro yanga iri zororo iri. Saka zuva ranhasi ndorese ratanga tichiona kuti kune vamwe vane dzapinda here mari, tichionawo kune zuva ramangwana toona zvemazuva anotevera evamwe vanenge vachipedzisa kutambira kuti mabhanga achona ari kuibata nyaya iyi sei.
Avo vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru weApex Council vaGibson Mushangu vari parunhare neStudio 7. Panguva apo vakawanda vari kusiya mabasa, vamwe vachienda kumamisha nekuda kwekuvhiringidzwa nechirwere cheCovid-19. Dzimwe mhuri dziri kuwana raramo yakanaka nekugadzira mamasiki ayo dzinozotengesa. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Baba Edson Masora vemuSunningdale muHarare vari kugadzira pamwe chete nemudzimai wavo mamasiki avari kutengesera kumakambani pamwe neveruzhinji. Baba Masora, avo vane makore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa, vanoti kosi yavakaita yekusona yakavavhurira mukana pakatanga kuvharirwa vanhu mudzimba nekuda kwechirwere cheCovid-19.
Lockdown yauya iyi hatina kusvika pakutwa lockdown nepfungwa zvese, saka ndobva tatanga kugadzira mamaski anova washable mask. Taona kuti mamaski ari kutengeswa achiraswa mubhini, achitengeswa achiraswa mubhini.
Vamasora avo vane vana vanomwe vanoti bizimusi ravo riri kufamba zvakanaka nekuda kwemamasiki ayo anomhanyirwa neveruzhinji nekuda kwemagadziriro akanaka avanoaita pamwe nemutengo wakachipa.
Takawana contract ye kusupplier kujoina city kwataka supplier 100 mamaski.
Mudzimai wavo amai Jennifer Masora vanoti dambudziko ravari kuona nderekuti mamasiki ane ngozi pautano hwevanhu vane uchapa uye vanofarira akagadzirwa nemicheka ine mavara matema.
Mamasiki akanaka zvavo ari kutidzivirira COVID. Asi pane dambudziko rimwe chete randiri kuona mukufamba pamamasiki. Vazhinji vakawanda havasi kuita utsanana pamamasiki. Unonyatsotarisa uona kuti mamasiki yaane mazuva aizivi kuwachwa. Ndo dambudziko randiri kuona futi pamamasiki iwaya.
Amai Masora vanoti kushingairira pane zvavari kuita kwayambutsa vakawanda.
Zvinozvi tisha chaiye ndotomukunda kurarama. Kunyanya nguva ino yakaoma kudai. Vese vari mumaofisa tinovakunda kurarama. Ende chitira chakanakira sepano handiinde mukiu yokubhengi kunotora mari handite kana auya anouya nezvinhu zvake ndomusonera onomira mukiu odzoka uya undipa mari. Advantage.
Mumwe mudzimai ari kurarama nekutengesa mamasiki amai nao mechinhaire vekumbare vanoti zvekuzarirwa mumba nelockdown zvakava pamazano avakanga vasingambofungiri.
Ndinoshandisawo matailers angu andoshandisa vanoshanda kunana Trueworth. Saka ndinoti kana vari paparty time ndo vanondipawo maideas nemapattern acho anenge ari akakodzera kuti kana ukazobudawo kunze uku zvinhu zvako zvinokatengwa zvakanaka. Saka ndinotoshandisa material new one uyezve nepattern yakanaka yekuti munhu akatarisawo anotenga asina kugunun'una.
Amai chinhaire vanoti mhuri yavo yatove neraramo inodarika yavaive nayo kutanga kwegore rino.
Kune vakamiswa mabasa kana kuti varayiridzi habi yangu. Hazvirevi kuti kana tamiswa mabasa tochingogara zvese nekugarira njere. Zvinhu zvakawanda zvinotiraramisa even tiri palockdown.
Vatitus Doyce vanofarira zvigadzirwa zvemamasiki aamai chinhaire.
Zvinhu zvinongonakidzawo kuti kana wakabuditsawo mari uchiti kutengawo chinhu unenge wakugutsikanawo nekuti unenge unyatsonzwawo zvishuwa kuti chinhu ichi chandakatengawo zvishuwa chiri kunyatsondiitira.
Pasi pemutemo weZimbabwe, munhu wese anofanira kufamba akapfeka masiki kumeso kwake kana ari pane veruzhinji senzira yekudzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvino tomutarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vebato remadhemokrasi muAmerica vari kutarisirwa kusangana nhasi muGeorgia kuti vatsvage munhu achatora chigaro chava John Lewis mukukwidza sarudzo dzichaitwa muna mbudze. VaLewis vakashaya nemusi wechishanu mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Zvinonzi pane vanhu 131 vakati vari kuda kudomwa kuti vakwikwidze. Pachaumbwa komiti yekusarudza achamirira bato iri. Achasarudzwa achakwikwidzana naamai Angela Stanton King vebato remaRepublican. VaLewis vaive murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira uye vakashaya uye vakamboshanda namushakabvu Dr. Martin Luther King. Bato guru rinopikisa muMali reJune 5 Movement raramba kutambira urongwa hwenhaurirano huri kukurudzirwa nesangano renyika dzekumawirira kweAfrica re-Economic Community of West African States kana kuti ECOWAS. Sangano iri ranga richida kuti mutungamiri wenyika iyi vaIbrahim Bobakar Keita vaumbe hurumende yemubatanidzwa. Vanopikisa avari kutungamira kuratidzira kwakasimba munyika iyi vanoti vaKeita vanofanira kusiya chigaro. Vanhu gumi nevana vafa mukuratidzira uku. Dare remuIrani rinoti Mahmud Musavi Maj, uyo aive muturikiri akatongerwa rufu achipomerwa mhosva yekusora, aurayiwa. Maj anonzi aisora achishandira America neIsrael, uye akanziwo ndiye akabatsira America kuti uraye mukuru wemauto enyika iyi eRevolutionary Guards vaQasem Soleimani. VaSoleimani vakaurayiwa nendege yekusora yeAmerica yerudzi rwedrone kavaishanya kuIran. Zvichakadaro, mamiriweni evanhu munyika iyi vari kuratidzira padande mutande reTwitter nekusafara kwavo nekutongerwa rufu kwevamwe vechidiki vatatu vanonzi vakatungamirawo kuratidzira muna mbudzi gore rapera. Chikamu chino chatinotarisa nyaya dzezveutano. Nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kwoita chirwere checoronavhairasi munyika. Vanhu mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nemumwe vabatwa nechirwere ichi munyika, zvinoreva kuti chadzika midzi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida, avaimbova mukuru wechipatara cheChitungwiza Hospital, vanoti zvakakosha kuti hurumende itange kuvhenekawo vana mukoti vose nevarwere vari muzvipatara sezvo chave kupararirawo muzvipatara. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Zvotakuona kuti spreading kana kuti utachiona hwakutatapuriranwa hwuchisiri hwakanyanyira kune vaya vakabva kunze kwenyika, asi hwakunyanya kutatapuriranwa mukugarisana nemukufambidzana imomo, whether vanhu vari kufambidzana mumakombi, mumabhazi, kana kungofamba mumataundi, kana pamisika, kana kwavakagara kudzimbawo.
Saka nemamiriro aita zvinhu panenge pakuda kunzi paitwe sei chaizvo?
Nyaya yakudiwa zvikuru yayo kuda kuti zviya zvinonzi ngatitevedzere zvokupfeka mamaski zvakanaka nenzira yakatarwa, uye zvokusanitaiza maoko, zvokugeza nemvura nesipo, uye zvesocial distancing, izvozvo zvakuda kuti zvitariswe, uye kuti vanhu tisangorega kungofamba nhando, vanhu vachingofamba vachingoenda vasina chinangwa, nokuti pasina kumira zvakanaka. Muchaona kunyangwe muzvipatara zvedu iko zvino izvi vana mukoti manesi ava vachiri kuratidzira vashoma shoma zvikuru, kana kune vatoripo varwere vedu vatoriwo pasina kumira zvakanaka, nokuti imomo vamwe vanotozonzi tavabata kuti vane COVID kana vashaika.
Ko izvi zvinenge zvichireva kuti kudiwo kune vanenge vachivarapa
vose vaya vanga vachivatarisa vana mukoti vana chiremba vanenge vasina kutomira zvakanaka, vachinzi maconducts vanofanira kutariswa kuti vaonekwe kuti zvakamira sei. Iko zvino havichazikanwi kuti vari kufamba apa vari kushanya ndevapi vanacho ndevapi vasina, saka hazvina kutomira zvakanaka zvikuru. Zvoda kuti patova nechenjedzo huru, uye kuti vanhu vaite zviya zvavanenge vaudzwa kuti vaite nokutarisirwa kuita.
Asi muri kufarawo here neuwandu hwevanhu vari kuvhenekwa munyika umu icho chirwere checoronavhairasi ichi, Dr. Maida?
Nyaya yekuvhenekwa kuti paonekwe kana munhu aine utachiona hweCOVID-19 iri kuitwa, hurumende iri kuitawo nepainogona napo, asi tarisiro iripo ndeyekuti dei zvichikwanisika vanhu vaikwanisa kuvhenekwa zvakati tambanukei kana kuti zvakawanda, zvinoita kuti chero dei vachikwanisa kupinda mumahospitari vovheneka vashandi varimo nevarwere vose varimo, kwaikwanisa kuonekwa kuti vanhu vanga vane utachiona here dzimwe nhambo vasati vashaika.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Enoch Maida, avaimbova mukuru wechipatara cheChitungwiza Hospital, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye kusungwa kwevanhu vakawanda munyika vachinzi vari kuda kuratidzira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazibu 20 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sebe inkulungwane eyodwa lamakhulu edlula ayisithupha 1611 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus lokhu laqhamuka eZimbabwe. Intatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono kanye lomkhokheli welinye lamabandla aphikisayo umnumzana Jacob Ngarivume babotshiwe ngamapholisa lamhlanje.
Izisebenzi eziningi bayakhala kakhulu. Inostro account le vele kayisebenzi emakhaya. Yes, ingenile abanye bayibonile kodwa uthi bayisebenzise akuyenzi ngoba kufunakala ama bank cards inostro account yona le ukuthi isebenze and amanye ama banks athi ayaphuma after 3 weeks or 1 month.
Izisebenzi zikahulumende seziqale ukuthola imali yazo ngedola lemelika emabhanga kodwa azikabi lolwazi lokuthi imali izasebenza njani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sebe inkulungwane eyodwa lamakhulu adlula ayisithupha 1611 asebetholakale bele gcikwane le coronavirus lokhu laqhamuka eZimbabwe. Leli nani likhuphukile ngemva kokuba abantu abedlula ikhulu 133 abahlolwe batholakala bele gcikwane leli ngokutshona kwelanga layizolo abedlula ikhulu babo i-116 kungabantu abangazange baphume elizweni. Inani lasebethethwe yi-COVID-19 elizweni sebengamachumi amabili lanhlanu 25 asebesinde kulesi sifo sebengamakhulu phose amahlanu 472. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale gcikwane le-coronavirus loba hatshi lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 101,375. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilijumilane 14,686,829. Kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 609,835. Abasinde kulo mkhuhlane bayizigidi phose eziyisitshiyagalolunye 8,768,289. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 720,622 labulala inkulungwane ezedlula ichumi lanhlanu 15,155 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose amane 382,857. Amapholisa abikwa ebophe oqoqa ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa ekupheleni kwenyanga umnumzana Jacob Ngarivume lamhlanje ekuseni ngasikhathi sinye babopha njalo intatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono eHarare. Izolo uNgarivume ukhokhela ibandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe wethule umbiko othi kulabantu abemethuselayo ecingweni lwakhe besithi
engaqoqa ukutshengisela bazambulala lemuli yakhe. Lamuhla ekuseni amapholisa abehlome ngempopo abikwa engene ngamandla endlini kaNgarivume bahamba laye enkambeni yeHarare Central. Kuthi uChingono yena ungenelwe ngamapholisa labanye kade bengagqokanga impahla zobupholisa ngemva kokugqekeza indlu yakhe. Kumfanekiso kamabona kude uChingono ubonakale ehwajelwa ngamapholisa la ahle amcitshisa ucingo lwakhe. UChingono uthwalise nzima uhulumende ngokwethula imbiko yenkohlakalo yeziphathamandla zikahulumende eyabangela ukubotshwa kukamnumzana uBhadaya Moyo owayengumphathintambo wezempilakahle. Amapholisa ethule umbiko othi ababili laba babotshelwe ukwephula umthetho ngokutshotshozela uZulu ukuthi avukele uhulumende, njalo bazamiswa emthethwandaba kunsukwana ezilandelayo. Amagqwetha alwela ilungelo likaZulu awe Lawyers for Human Rights athe mpela ababili laba basenkambeni yeHarare Central. Sixoxelo sakhulayo webandla lezanu PF umnumzana Munashe Mutsasa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, into engayitsho mina ukuthi u-Section 59 wesisekelo sombuso eseZimbabwe uyavumela ukuthi abantu batshengisele, uyavumela ukuthi abantu bepetitione ihulumende, uyavumela njalo esithi kumele kwenzakale ngokuthula lokho. Yikho ke ngithi hayi, okokuqala kumele sikubeke kube sobala ukuthi ukudemonstrate kuyavunyelwa elizweni. Okwesibili singakutsho ukuthi nxa sikhangela amalanga adlulileyo, amalanga maybe amahlanu kusiya kwesikhombisa adlulileyo, sibonile amakhesi a positive a COVID abeloke siba phezulu lokhu ngezelela. So ukuthi abantu bebuthane bebuthaniswe edolobheni besithi bayajengisela, mbona ngani akuyenzi ngoba kuyafaka abantu abaningi endaweni ukuthi bengalimala ngenxa yemkhuhlane lowo. Uyayenza ukuthi ama cases lama local cases amaningi sabonileyo, njalo abantu bengabuthana kungela ma regulations lawa khangelweyo, kungela ukuthi abantu bale 1 meter apart besenze demonstration, kungaba limaza lokho ngenxa ye-COVID esilayo kathesi.
Siyabona ukubana sekubotshiwe abanye lo mqoqi wakhona ohlelo lonalolu. Kungakutshengisani lokhu, uyavumelana lakhona?
Ye, siyabona ukuthi into eyenzakale ekuseni kumbeni khonapho. So angingeke ngafaka i-comment ngendaba esisemapholiseni. Sizamelela ukuthi bona amapholisa ngumbaba ezomthetho balethe i-statement bekhuluma ukuthi umuntu obotshiweyo kumbe abantu babotshiweyo babotshelweni njalo bebeyenzeni. So angingeke ngafaka umbono kumbeni ngikhulume i-comment.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ngamafitshane ukuthi wena ubona ungani indubo ezikhona lalokhu okukhononwa yibona labo abafuna ukutshengisela ukungethembeki, i-corruption lokunye, kungaqedwa njani njengoba kukhanya kubhahile?
Umbuzo wakho impendulo yawo itholakala ku Court of Arms elizwe. Ungakhangela kumotho yethu ye Court of Arms sithi thina uZimbabwe is for unity, freedom and work. There is need for the people abeZimbabwe bebambane bebuye together ukuthi balungisise izwe labo. Esikubonayo kathesi asondawe ukuthi kule corruption. Esikubonayo kathesi asondawe ukuthi kule bugwelegwele. Esikubonayo kathesi asondawe ukuthi kule nkohlakalo. Esikubonayo kathesi indaba yokuthi kulabantu abangafuni ukuthi ilizwe libambane.
Umnumzana Munashe Mutsasa ngosakhulayo webandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje kulandela ukubotshwa kukamnumzana Jacob Ngarivume oqoqa ukutshengisela obekuthiwa kuzenziwa ekupheleni kwenyanga, amapholisa abikwa eseqinise isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi angangeni enzikini yamadolobha amakhulu abalisa iBulawayo laseHarare. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi leli linyathelo lithethwe ukuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, hathi ukuvimba abantu ukuthi batshengisele. Sixoxe lomela isigaba se-Southerton edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo othi sekunzima ukungena edolobheni leHarare ngoba amapholisa lamasotsha aseligqagqele.
Nibona engathi abantu sibili kathi sebevinjelwa
ngaphandle kwamadorobho ngoba ngalokho okufuna ukuthi kuyona kwenzakale. So mina ukubona kwami ukuthi khona nxa uzingela isilwane ufuze ube kwazi ukuthi khona la uqinile akufuni nje ukuphonguba ngumuntu nje. So ye konoko kwenzakalayo impi yangkhona ukuthi abanye abaye belamandla abanye bengelamandla.
Manje ngokubona kwakho khona lokho kwenzakalayo akusoze kwethusele abantu ukuthi bangatshengiseli njengalokhu okuqoqwa ngabanye ukuthi bangene ezitaladeni ekupheleni kwenyanga?
Abantu bavele kathesi sebethukile. Usakhumbula mnumzana okwayenzakala mhla kwa 18 August lapha lokwayenzakala ngoJanuwari futhi konokuya. So abantu babe sebekhangela ukuthi khona ngingangena kumbe ngiyekele, kodwa kulabanye abantu abazimiseleyo njengoba ukwazi even isikhathi sempi bakhona abanye ababengamagwala babevele bengangeni. So labo abelezibindi bayangena but uyabe ekwazi ukuthi khona kumbe ngiyaphenduka endlini kumbe angiphenduki. So kuyayethusa abanye abantu abaningi kakhulu ikakhulu omama labadala ngathi sebeluphele even abanye abafana bangamagwala omnye yahle afe engakabona omnye sifa. So hhayi kuyayethusela kakhulu.
Bakhona abanye abathi kukhanya kungani akula kubambana kwabantu ukuthi vele ukutshengisela lokhu ikuchitha isikhathi ngoba kuzangena abantu abalutshwana esitaladeni. Uthini wena ngalo?
Abantu asibambananga njengoba uyezwa lawe abanye bekhuluma ukuthi khona sivele asiyi asiqumi kona ngoba vele akusebenzi lutho. Kade sademonstrata, kade saboykota, kade sayenzani. Izanu, izanu kayitshintshi. Injengesilwane. Isilwane isilwane ngazo usiyogeza siyabe siloko sinjalo. Injengempisi, impisi impisi evela kutshintshi lutho. So ye, yikho sibile abantu asibambananga. Alobani sibe sibambene. Lama demonstration esaka kwakade sayenza. Ngabe kambe engxenye kuyaphuma.
Umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern edalele parliamente. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izisebenzi zikahulumende seziqale ukuthola imali yazo ngedola lemelika emabhanga kodwa azikabi lolwazi lokuthi imali izasebenza njani. Amabhanga avula ama-account awemali akwamanye amazwe awe-Nostro kodwa awanikezanga abantu amakhadi akhona. Ngaphambilini uhulumende wazise izisebenzi zakhe ukuba kazisoze zenelise ukubamba imali le ezandleni kodwa zizasebenzisa amakhadi eziwaholisa ngawo ngamabhanga ukubhadalela indleko.
Inyanga edlulileyo kaNhlangula, uhulumende uthembise izisebenzi zakhe ukuthi uzazipha amadola eMelika angaphezu kwamachuma esikhombisa i-$75 okuyimali yokuziphathisa ngalesi sikhathi sokumelana le-COVID-19. Iningi liqale ukuthola imali le ngeviki edluleyo kodwa bolokhe bengakenelisi ukuyisebenzisa ngoba amabhanga engabanikezanga amakhadi. Izisebenzi zikahulumende eziningi ezigoqela ababalisi labongi zibikwa seziqalile ukubona imali emafonini kodwa azilalwazi lokuthi zizayisebenzisa njani. Ezinye izisebenzi ezilokhu zingakayitholi sicabangela ukuthi mhlawumbe ikwehlukana kwamabhanga. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Nation Mutsitirwa, uthi kuzaba nzima kumalunga abo ukusebenzisa amakhadi ngoba emaphandleni kungela network.
izisebenzi eziningi urababalise abaningi bayakhala kakhulu ngoba lowu yibusela usegcekeni ngoba inostro account le vele kayisebenzi emakhaya. Yes, ingenile abanye bayibonile okodwa uthi bayisebenzise akuyenzi ngoba kufunakala ama bank cards inostro account yona le ukuthi isebenzi and amanye ama banks athi ayaphuma after 3 weeks or 1 month. Kade sikhuluma from kudala ukuthi umqatshi anikize izisebenzi i-hard cash not lowu usela ukubanikiza imali engasebenziyo lapho abahlala khona.
Umbalisi ofundisa eBhinga umnumzana Machona Munkuli uthi imali le abakayiboni kodwa bayezwa ukuthi singenile.
Asikayiboni imali yakhona naleyo, sipho ukuzwa kuphe ukuthi kule mali engenileyo kwa-akhawunti nokuthi isebenza njani, asikwazi ukuthi isebenza njani.
Unkosikazi Florence Mdlawuzo uthi uhulumende lokhe eqila izisebenzi ngokuzipha imali ezingeke zenelisa ukuyisebenzisa.
Lapha vele kusobala ukuthi thina silokhe siphiwa i-RTGS, silokhe siphiwa ibond elingathengi lutho. Ngoba kambe uzatshelwa njani ukuthi hayi imali yakho le US dollar kodwa awukwanisi ukuthi uyisebenzise US dollar, kumele uyitshintshe futhi ibe libond. Ngabe uhulumende uyasipha vele thina i-US dollar umuntu azibambele esandleni uhambe ethenga lapho ufuna ukuthenga khona.
Imali le ithenjiswe izisebenzi zonke zikahulumende kungakhathalekile ukuthi zikuluphi uhlangothi lukahulumende njalo zizaphiwa okwenyanga ezintathu. Umnumzana Paul Dube ongumongi uthi imali sebeqalile ukuyibona loba nje abanye bengakayiboni kusiya ngokwehlukana kwamabhanga.
Siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende seqalile ukuzinika le mali, sekusele nje kuphela ukuthi sanele ukuthi siyithole emabhanga. Embone ngani abaningi bethu sebeyamukele imali le, lokho nje ezinye izingane ziyaphuza ukungena mhlawumbe kuyehlukana kwamabhanga. Esokungangokuthi uhulumende umile ngesithembiso sakhe sibili esokuthi uzasifakela le mali. Ngingazi njalo mina ngingabona abantu abathole i-150 kodwa laba esengihlangane labo lami ngamukele imali engange-75. So umbona kwehlukana ngamabhenki ambhanga kuphela ukuthi imali ingena nini.
Iningi lezisebenzi lalabo abahola imali yepentsheni lichaze ukuthi alilalwazi ngokusebenza kwaleyo mali, ukuthi amanye amabhanga abanikeze indlela yokuba bakhethe ukuyithola ngedola leZimbabwe ngesisindo salelo langa nxa liqathaniswa lele Melika ukuze benelise ukuthenga ngayo ezitolo. Imizamo yokuxhumana labo gatsha lukahulumende olukhangela ngezisebenzi zikahulumende yehlule. Kodwa umphathi ntambo walolu gatsha usikhwica mfundo Paul Mavima utshele iphephandaba leSunday News ukuthi akulandlela evunyelenwe ngayo labezitolo ukuthi imali le ingasetshenziswa njani, kodwa wathi amabhanga aseqalile ukupha abantu amakhadi emali. Abenhlanganiso yabanini bezitolo ye-Confederation of Zimbabwe Retailers bona bathi basalinde ukuthi uhulumende aphe iziqondiso ezokuthi abathole imali le bazakwenelisa njani ukuthi bayisebenzise, bethi okwamanje kuyinto entsha kuye wonke umuntu. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe i-COVID-19 ngesikhathi nani lasebetholakale belegcikwane leli liqansa elizweni. Kodwa likhumbule izihlobo asenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Kesizwe esivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ezivela kwamanyamazwe lilami uMikeove. Kwele Melika kubikwa kulabantu abazinkulungwane ezilukhulu lamachumi amane 140,000 ababulewe yi-coronavirus ngokusa kwangomvulo. Isigaba seFlorida siyiso esikhokhelayo ngokuba labantu abazinkulungwane ezedlula ezilichumi lambili 12,400 abatholakale bele-coronavirus ngalanga linye. Inkokheli yezombusazwe lakwezinye inhlangothi zempilo okugoqela amalunga edale lephalamende
hulumende lakwele Melika ele Congress bangcome u Congressman John Lewis oyelwela amalungelo oluntu obhubhe ngolwesihlanu eseleminyaka engamachumi ayisishiyagalombili 80 phakathi kwabathumele amazwi entuduzo bagoqela owaye ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama lodume kwezenhlelo sikamabonakude u-Oprah Winfrey abenhlanganiso ephathisa abaswelayo yakwele Bhilitane e-British Voluntary Services Overseas isisungule uhlelo lokuphathisa izifundi zemaphandleni kwele Malawi ngokwabela okuyimitshina kwamakhompyutha okusebenzisa ilanga okwesola ukuze zingasalali muva ezifundweni njengoba izikolo eziningi ezavalwa ngokuqhamuka kwe-COVID-19 kulelozwe seziqhuba izifundo zebulenjini ezingafinyelelwa ngabasemaphandleni sigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Hobe.
UZulu uthi usehlalela evalweni ngembiko esiphuma eyokuqansa kwenani labahlolwa betholakala belegcikwane le-coronavirus kungaziwa lapho abalithelelwe khona njengoba bengazange baphume elizweni osekuphica abezempila kahle. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ngaphambilini inani elikhulu likade litholakala lile COVID-19 bekungabantu abaphindele ekhaya bevela emazweni angomakhelwane anjenge South Africa, Botswana, Mozambique lamanye. Kodwa kumaviki amabili edluleyo inani labangazake baphume elizweni libonakale liqansa okwethusayo. Ngeviki edluleyo kufunyenwe abantu phose amakhulu amathathu 260 bele COVID-19 abangela ngitsho imbali yokuphuma elizweni abangaziwa lokuthi balithelelwe njani. Unkosikazi Namathai Kawara wasekaroyi ngomunye wabatholakale belaleli gciwane ngenyanga kamabasa lanxa engazange aye ndawo njalo engazi ukuba walithola kanjani.
Aphana kwandanda mboshanya aphana munhu wandanda mbosangana naye wandaisiwa kuti anga anenikikiri COVID-19.
Angizange ngithekelela ndawo mina ayekho engahlangana laye engingathi ulalo leligcikwane le-COVID-19. Emphinjeni kwakubuhlungu kakhulu ngikhwehlela ngilezibonelo zomvimbano ngenziwa ethiwa i-rapid test ngatholakala ukuba ngilayo. Akuzange kunisuthiseke ngoba ngangifuna ukuba lesiqiniseko sokuba yiyo yini loba hatshi.
Umqondisi olawula inhlelo zomsebenzi unational coordinator wenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations Zakras unkosikazi Vivian Marara Shangaja uthi indlela uZulu aziphatha ngayo yiyo engabe ingeyinye yembangela yokuqansa kwalelinani.
UZulu kumele nanzelele ukuthi COVID-19 isikhona eZimbabwe. And kwesinye isikhathi abantu siyabe silokhu sicabanga ukuthi iCOVID-19 ibamba abanye thina iyasichiya. Abantu kumele sibe kwazi ukuthi iCOVID-19 ibamba umuntu wonke, ndawo zonke. Akulani ukuthi ule mali, awula, uhlala ngapi.
Uqhubeka ethi lesi kayisiso sikhathi sokube lokhu sidlala ngempilo zethu. Sisenza lokho esivame ukwenza ma umumo elizweni umi kahle.
Izinto azisekho normal and umuntu lo muntu uyakwana usubela iCOVID-19. Asizameni ukugqoka ama mask, asizameni ukusanitize nxa sila isanitizer, asizameni ukugeza izandla khathi lesikhathi, asizameni ukulimitha ama movements, asihlaleni ezindlini.
Kwagcizelelwa njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGwanda Community Youth Development Trust unkosazana Sichasisile Ndlovu laye othi abantu bengaqhakathekisi ukuzivikela.
Abantu nje emphakathini iCOVID-19 abayithathi ngendlela ethusayo, babona nje kuyimkhuhlane efana naleminye. Into engingayi-advise abantu ukuthi besa khankasa ukudinga ukudla, ukudingela imoli zabo, kabakhonside ukuthi khona nabo iCOVID-19 ikhona njalo iyabulala.
Ukusabalala ngamandla kwaleli gciwane elizweni kulabo abangazange baye kwamanye amazwe lapho libhahe khona kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempila kahle luqhubeka luntengantenga kukhalalwa imisebenzi kokuphela. Kunje abongi ezibhedlela ezinkulu ezinenge elizweni basekukhalaleni umsebenzi besemba phansi ngenduku besithi bazobuyela kuphela nxa uhulumende ethe walungisisa lokho abakhala ngakho okubalisa iholo elinganeliyo indleko zabo. Odokotela asebehlale emsebenzini okwesikhathi eside, ama-senior doctors abasele besebenza, abongi labodokotela abasanda kugqiba izifundo bekhalala umsebenzi, labo sebelobele umqhatshi bemazisa ngokusemthethweni ukuba bazokhalala umsebenzi nxa izikhalazo zabo ezigoqela ezeholo elinganeliyo zingasalungisiswanga kusiyaphela amaviki amabili, 14 days. Lumsakazo kawenelisanga ukuthola imibono yomgcini sihlalo wohlangothi oluqhatsha abezempilakahle olwe Health Services Board, uDr. Paulinos Skosana, ukuzwa ukuthi kuyini osekuhleliwe ngalolu daba lwabodokotela abakhulu, njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini njalo lomlayezo awuthunyelwe ngendlela yokukhulumisana eye WhatsApp engazihluphanga ukuwuphendula lanxa ubufakazi bebuveza ukuba uwubalile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo, abenhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association bathi enye imali abayiphiwe ukuze iphathise ngemva kokuphazamiseka kwemidlalo lo sekuqhamuke umkhuhlane we-coronavirus izasetshenziswa ngamaqembu amela ilizwe emidlalweni lamanye amazwe. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngomgqibelo odlulileyo, isiphathamandla senhlanganiso yeZifa uPhilemon Machana utshele intathela izindaba zemidlalo ukuba imali evele kwinhlanganiso yeFIFA kumele iphathise inhlangothi zonke eziphatheke emdlalweni wenguqu elizweni laseZimbabwe.
Ziningi ingatsha ezingaphansi kwenhlanganiso yeZifa okumele zithole limali. Baningi njalo abantu okumele baphathiswe imali leyi. Laba ngabagoqela labadlali bamaqembu amela isizwe nxa sidlala lamanye amazwe. Abantu bengakuthathi njengokuthi singontando kayiphikiswa.
Inhlanganiso yeZifa ihlezi ngexabana labadlali phezu kwemali. Njalo nyakenye iqembu labesifazane elaziwa kakhulu ngegama elithi Mighty Warriors lala udlala leqembu leshipolopolo elaseZambia ngoba lingaphiwanga imali. Kubilo ukhona onensukwini ezedluleyo ngemva kokuba inhlanganiso yeZifa ikhuphe umbiko isithi izaphathisa amaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League kanye lamaqembu abesifazane. Abanye bebesola besithi inani elizaphiwa amaqembu ePSL lincane, ikanti abanye njalo bebebuza ukuba indaba kungakhulunywa ukuthi amaqembu adlala kuzigaba ezingaphansi azaphathiswa njani. Oleqembu labasakhulayo uFaith Ndlovu uthi kumele inhlanganiso yeZifa ikubeke sobala ukuza kwenzakala ngemali.
Kuqakathekile ukuba inhlanganiso yeZifa iyenze kube sobala ukuba imali zeFIFA ziyabiwa kanjani, ngoba phela abantu bevele gabalathemba elokuba iqhuba inhlelo zayo ngemfanelo. Okunye okwenza abantu basole ukuba kukhona okushaya amanzi yikuba iZifa ifuna ukupha ingatsha zayo imali yakwele Zimbabwe, yona iphiwe imali yeAmerica.
Inhlanganiso yeZifa ithole phose izigidi ezimbili zamadola aseMelika, okuyimali evele kunhlanganiso yeCAF kanye leFIFA, okuyimali ephiwe amazwe ukuze aphathiseke ngemva kokuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19. Nxa isitshintshelwe kuya seZimbabwe, limali iba yizigidi ezilikhulu lethumi elilodwa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Sebe inkulungwane eyodwa lamakhulu edlula isithupha
1611 asebetholakale belegcikwane le coronavirus lokhu laqhamuka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.